Studio 7 yasangana nezvinorwadza apo yanga ichiongorora mamiriro akaita zvinhu papari renyatwa. Mwana aonekwa neStudio 7 achifa asira mumupanda unoitirwa resuscitation umo manga muina chiremba mumwe chete. Vamwe varwere vanga vari mumupanda uyu vachema vachiona mwana uyu achirasikirwa neupenyu hwake. Amai vemwana uyu nedzimwe hama dzanga dzauya vachema zvinopisa tsitsi. Kunyange hazvo amai vemwana uyu vasina kuda kutaura pamhepo, vaudze Studio 7 kuti mwana wavo anga achidurura uye vakanga vambouya naye kuchipatara chipiri chapfuura asi vakashaya rubatsiro sezvo kwaive kusina vana chiremba. Amai vemwana uyu vatiwo dai mwana wavo anga aonekwa nana chiremba angadai asina kufa. Imwe hama yanga iripo yatiwo kunyange hazvo mwana uyu akauya kuparire nyatwa nezuro afa nhasi asati aonekwa nachiremba. Kushaya kwaita mwana uyu munongedzo kune zvakawanda zviri kuitika muzvipatara zvehurumende munyika yose. VaStanley Pasi avo vanga vaine mudzimai wavo vati vachizorapwa mushure mekunge mumwe murwere audza mukoti anga avataurira kuti chiremba achakwanisi kuona vamwe vanhu kuti anga ava kufonera gurukota rezveutano. VaPasi vati dai vana chiremba vaita mwoyo murefu kuitira kuti vabatsire varwere.
Ndauya kuno kupari ndandina madzimai angu vanga vaine continuous bleeding, saka tasvika asi sevhisi yacho kuno kuchipatara hakuna madokta, hakuna kana vanhu vari kuatendwa. Hatiri kuziva kuti situation yacho ichabetsereka sei. Zvinhu zviri kutotinetsewo kuti varwere vachaita sei, asi tabetserwa hedu. Dokta aripo azoti atenda mushure mekunge mwaazokomburenawo kuti akufonera minista, ndopazomhanya-mhanya tikaatendwa. Saka taatendwa taakunotenga mapirisi nemishonga yacho kuti vachibayiwa. Asi situation iyi tirikumbira kuti dai yagadzirisika, vanhu varapwa, vanhu vasafe muzvipatara nokuda kwekuchema-chema kwevanhu. Profession nemaethics eukurapwa emadoctors ngaive inova muvanhu kana madoctors, kuti vave vanonzwira tsitsi vanhu vari kurwara. Vanhu vari kurwara ngavarapwe.
Pazopinda Studio 7 mudzimba dzevarwere panguva dzemasikati, varwere vakawanda vange vachisiririsa vachiti vave nemazuva nechitsama vasina kuonekwa nanachiremba. Mumwe murume angauya kuzoona murwere ada kuzivikanwa nezita rekuti Tawanda ati murwere wavo ave nemazuva mana asina kumboona chiremba. Tawanda ati muwadhi mune hama yake muri kufiwa zvinotyisa. Atiwo dai hurumende yapa vana chiremba mari dzavari kuda kuitira kuti vadzokere kumabasa.
Murwere wangu nana chiremba haasi kutomboonekwa, haakuonekwa haasi, nokuti apa ane nguva ndafunga 4 days chiremba chisingatombomuoni. Saka inyaya yekuti rwadzo nokuti takusangana nematambudziko tiri panapa vazhinji. Ndifunga pa 4 days dzodzidzi ndiri panapa, kufa kwaita vanhu kutotyisa. Kutotyisa zvinoti hei, kutodambudzika ratatiwana iroro. Saka ndinoziva kuti tichabatsirikana sei. Tototi dai hurumende yagona kubatsira ana chiremba kwidzawo mari, nokuti inauye mari yavakuchema nayo. Dai vagona kwakwidzawo mari kuti zvigone kufamba zvakanaka, nokuti pasina ana chiremba hapana upenyu hwavanhu.
Izvi zvatsigirwawo navaelgibo vataurawo kuti mai vavo vari muchipatara vari kurwadziwa. Vagibo vati kunyange zvazvo mamwe mapirisi aimwewa namai vavo apera, havasi kukwanisa kutenga mamwe sezvo vachifanirwa kunyorerwa nachiremba kuti vagone kuatenga.
Vana chiremba havasi pabasa. Ndofunga kubva pakangotanga nyaya dzacho indina mamwe varimo havanomboatendwa pamusoro yemanda up to now. Ndi mishonga imwe yavaima yacho yakapera, inoda namadoctors. Saka vanotomirira kuti manesi dzarungoti no doctor ndiye anotoprescribe mushonga. Saka shiizimpain vari kurwadziwa, hapana zviri kuitika ipapo. Even kudischargewa zvinonzi doctor ndiye anofanira kusaina discharge. Chikumbiro ndechekutoti hurumende ngaiite zvinhu zvakanaka, zvinodiwa ngavazadzisi. Nokuti apa vari kutisungira play kwevari zvakavanakira, but kwetiri we are suffering the ordinary people.
Vamwe vamai vada kuzivikanwa nezita rekuti Kukuwe vati zvinosuwisa kuti hapana rubatsiro rwavanokwanisa kupa hama yavo iri muchipatara.
Muchipatara matabvamo hamuna chinhu chiri kufamba. Varwere vari kunetseka, vana chiremba hakuna vari kuuya kuzoona varwere. Varwere havana chavari kuona, havana kungoradzika. Izvi tiri kubudamo kuita ngosiya wo zvatinogona ngosvika kuti wakadi anokwanisa kutaura anotaura asingakwanisi hakwanisi and vana sisters varimo vanoti hatikwanisi kuwedzera mushonga kana uchinge wapera kana kuti tinyore prescription tenge mushonga zvofanira kuiswa nana chiremba saka pari zvinezvi vangoriwo kungobatsira varwere sevanhu vakangodzidza basa ravo mushonga kana uchinge wapera ndizvozvo vongomirirawo maybe pavachadzokera
vana chiremba vanoti havana zvikwanisiro zvokuti vaende kumabasa asi izvi zvakazowedzerwawo nekupambwa kwakaitwa vakafanobata chigaro chemutungamiriri wezimbabwe hospital doctors association dr peter magombei avo vakazowanikwa nechina manheru vakasanobata chigaro chemutevedzeri wemutungamiriri wezimbabwe hospital doctors association dr masimba ndoro vati kunyange hazvo dr magombei vakawanikwa vana chiremba havana mari yekuti vaende kumabasa
tinechibati titaurirane neemployer wedu kuti tinyatsogadzirisa tione ndeipi nzira yatingashandisa kuti tidzokerewo basa zvakanaka bcause pari izvozvo tinenge tichingori incapacitated kuzai taitaura paya titi tizoni tiri incapacitated hatizokwanisa mari yatirokwana inenge isina nyatsotikwanisa kuti tiende kumabasa saka tinosvika titaurirane neemployer wedu tinyatsogadzirisana kuti what's the way forward panyaya idzodzo
Studio 7 yakundikana kubata gurukota rezveutano vaObadhaya Moyo kuti tinzwe matano ari kutorwa nehurumende asi vamwe vakati vachaisa vana chiremba vekumauto nemapurisa muzvipatara zvehurumende kuitira kuti vabatsire mukurapa varwere ndakamirira Studio 7 muHarare ndine Rutendo Mawere.